Mateo ngatuwe makumi mabili anabushanu.
Ndizo vushe gwekudzimu gofanana nevanati vali gumi vakatola mavhone avo vakabhudha kunoshanganidza ngwasha. Vashanu muvali vakave vali zvilengwe, koga vashanu vakachenjela. Vezvilengwe vakati vetola avo mavhone vakasisenge mafuta, vakachenjela vakasenga mavhone avo kose nemafuta ali muzvikuyu. Ngwasha wakanonoka kuzha. Ndizvo vose vakatsumwaira vakaizera. Kwakati pakati kwebusiku, mima ikahwika iti, "Ponani ngwasha hoyu, Budhani munshanganidze." Ipapo vanadi ivapo vose vakamuka, vakalulamisa mavhone avo. Vezvilengwe vakati kuna vakachenjela, "Mutipenivo mafuta enyu, ngobe mavhone edu anodzima." Vakachenjela vakavadhavila veti, "Hangalizane isvi kose namwe. Mungaenda kuvatengesi mukazvitengegwa enyu." Vakati vachimuzila venotenga mafuta, ngwasha kasvika. Vanadhi vakave vakazvilulamisa vakangina naye munzano wendovolo, mukova ukazhaligwa. Shule kwechivaga vezvilengwe vakavuya vakati, she, mutizhulile." Sheka vashandula eti, "Ndolevesa ndrote, handitomuziva."
Ndizvo Jesu kati,
"Galani makalindira, ngobe hamutoziva nsine chivaka. Kakale, vushe gwekudzimu gohofana nentu unoenda gwendo. Kadhana valanda vave kavakovanya thundu iye kuichengeta. Vakapa mumwe talenta dzilishanu, mumwe kamupa dzili mbili, mumwe kamupa ilimwe mpela. Mwenemwe epiwa kwakalizana kutuvula kukwe. Ipapo kaenda gwendo gugwe. Ngono chinyolocho, wakapiwa talenta dzilishanu kaenda kanoshava ndidzo. Dzikamubuzila dzimwe talenta dzilishanu. Saikoko, naiyevo una talenta mbili, kaona mbili pezvikwi kwazvo. Koka iye wakaamuchila talenta imwe mpela, kaenda kanotsa gomba kasumbika mari atetsi uwe mulili. Shule kwechivaka chilefu, tetsi webalanda ibabo kavuya kuolulamisa zvikoloto navo. Mlume wakabe apiwa talenta shanu, kazhisa dzimwe shanu eti, "Tetsi, makandipa talenta dzili shanu. Ponani, ndakashava havuigwa ngedzimwe shanu." Tetsi wekandavila eti, "Wakaita zvuya nana. Unlanda wakalulama kakale unogalikabwe. Wakave nekugagwagwe muzvitu zvitukununu. Ndokuviga mchengeti wezvitu zvikulu. Izva ushate na tetsi uwo." Ndume una talenta dzili mbili naiye vokazha kati, "Tetsi, makandipa talenta mbili. Ponani ndakashava havuigwa ngedzili mbili kakale." Tetsi wekandavila eti, "Wakaita zvibuya nana. Unlanda wakalulama kakale unogalikabwe. Wakave nekugalikabwe muzvitu zvishomanana. Ndokuviga nchengeti wezvitu zvangu zvinjinji. Izva ushate na tetsi uwo." Ipapo nlume wakave apiwa talenta imwe mpela kazha. Ngono kati kundi, "Tetsi, ndoziva kuti muntu mukukutu. Movhuna pamusaka dzvala, mukaolela pamusaka ulusa. Ndakave ndicha, ndizvo aenda anosumbika talenta yenyu mumavhu. Vonani kwenyu hoku." Tetsu wekandavila eti, "Nlanda mbiwe simbe ndiwe. Wakave uzivazvo kuti ndovhuna pandisaka dzvala, aolela pandisaka ulusila. Ndizvo unove wakasiya mari angu kuvaviganyi vemari. Ndove ndakati ndivuya hamuchila kwangu kwazvala. Muntolele talenta iye muipe una talenta dzili gumi. Ngove iye una chanacho unopapidzigwa. Ndizvo unove nekunjinji ngeuzhalo. Koka iye usina nechitukununu chanacho unochitolegwa. Mumposele kuzhe muzhalima. Landa ihoyo usina nshingo. Ikoko kove yapo kulila nekulovanya meno. Kouti nkololo wentu ezha ngegudzolile nevatumwa vekudzimu vose vanaye. Unogala muchigalo chiche chevushe chinokudziwa. Njudzi dzose zo kubonganyi gwambeli kukwe. Ngono uno tubukanya vatu sendisi etewula kizi mumbuzi. Uno isa kizi kuluboko gweluji, kaisa mbuzi kuna gwelumeshe. Ipapo shenkulu uno tikuna bakuluji, ijani imwe bakakombole gwandi tate vangu. Amuchilani vushe gwamakabi ganyidzi gwakudwa mu kuteiwa kweshangu. Ngove ndakati ndina zhala, mukandipa zvodyiwa. Ndikati ndina nyota, mukandipa chinomwiwa. Ndikati ndili mwezi, mukandiamuchila. Ndakati ndienda mbuju, mukandiambadza. Ndikati ndigwala, mukandishola. Ndikati ndili mungumba yerusungwa, mukandishola. Ipapo valulami vanondavila veti, she, ishi takamuvona lini muna zhala tikamupa zvodyiwa, kene muna nyota tikamupa chinomwiwa. Takamuvona lini muli mwezi tikamuamuchira, kene musina zvambalo tikamuambadza kene. Takamuvona lini mugwala, kene muli mungumba yerusungwa tikamushola. Shenkulu, vanhu vashandula veti, ndolevesa nditi, icho chamakaitila mwe ntukununu wa izvezve zvikamu zvangu, makachiitila ini. Ipapo unoti kuna vakulumeshe kugwe, idwani pandili imwe makalongwa bhisvo, muende kumoto usingadzimwe wakaviganyidzigwa mvanganyi nevatumwa vave. Ndakati ndina zhala mukasindipe zvodyiwa, ndikati ndina nyota mukasindipe chinomwiwa. Ndakati ndili mwezi mukasindiamuchile. Ndakati ndisina zvambalo mukasindimbadze. Ndikati ndigwala kakale ndili mungumba yevusungwa mukasindishole. Na ivavo vanobhuzva veti, she, takamuvona lini muna zhala, kene muna nyota, kene muli mwezi, kene musina zvambalo, kene mugwala, kene muli mungumba yevusungwa, koga tikasi mubhatsi? Unoshandula eti, ndolevesa ndroti, chamusaka etila mwe wa ivava vatukununu, amuzochiitila imi. Ipapo vanoenda kushamu isingapele, koga valulami kuvuchilo kusingapele.